nyika ya tarisana ne COVID-19 third wave. Asi chinonyanyo suruvarisa ndechekuti ukaenda mune dzimwe nzvimbo vamwe vanhu vari kutoona sekunge COVID yakapera. Saka kudzikira kwekuchengetedza mitemo yakatarwa nehurumende nemabhizimusi nevanhu munharaunda chinhu chisingafadze. Mukatarisa dzimwe nyika dzasangana ne COVID-19 third wave, zvipatara mibhedha iri kutoita mishoma, zvimwe zvacho zviri kutotadza kutambira varwere, uyewo vanhu vari kufa. Saka isisu senyika hatingatarisi sevakuru vemabhizimusi tichiona zvinhu zvakadaro zvichiitika munharaunda yebhizimusi kana munharaunda yematunhu.
Zvikonzero zvipi zvanyanya kuti mutore matanho iwaya?
Isusu kuona kwatiri kuita munharaunda yemabhizimusi nemumatunhu, vanhu vakawanda havasi kutedza mutemo wenyika wekuti vadzivirire COVID-19 kupararira kwayo. Tikazvitarisa, hurumende yakati mhanyai munobayiwa majekiseni ekudzivirira COVID-19, asi vanhu vanongoita zinengenenge, vanenge vachingotarira sokuti zviri kutaugwa nehurumende izvi zvinhu zvisingavabatsiri. Vamwe vanotosarudza kuita mapati mudzimba imomo ayo, mamwe mahouse party ari kungoitwa. Mashabhini akawanda ari kuvhura, vanhu vanoenda kushabhini kusvikira na4 mangwanani. Saka tingati itsika idzodzo dzatiri kuona kuti dzikaramba dzichienderera mberi dzisingaiswe miganhu, dzinokonzera kuti vamwe vanhu vari kupfeka mamasiki, vari kuchengetedza mitemo, vazokwanisa kunge vachipinda munjodzi yechirwere checovid-19 ivo vasina mhosva nekuda kwevashoma vanenge vachitadza kutevedza mitemo.
Hamuoni here zvichizokanganisa mabhizimusi enyu zvekuti nyika inongovharwa kana kuita lockdown yemazuva 30?
Lockdown yagara inokanganisa mabhizimusi, magariro evanhu, inodzikisazve ayo atingati maliberties, kusununguka kunge munhu achiita zvaanoda panguva yaanoda. Asi tiri kuti isisu donzvo ndere third wave. Ngatingoraramai tichiziva kuti third wave yasvika. Saka isisu tiri kungoti tsenzi inogara yadziya. Ngatingogarai tagadzirira vanhu vabayiwa vakawanda, nekuti mukatarisa vanhu vabayiwa vashoma shoma.